This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, mbudzi 11, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mhere zhonga inotyisa yoputika muzano PF, apo bato iri riri kuedza kusarudza vatungamiri vatsva mumatunhu akasiyana-siyana munyika.
Nhengo dzeMDCT 11 dzinoburitswa muusungwa mushure mekubvisiswa mari yechibatiso.
Mumwe murume anosungwa kuGoromonzi North achinzi akatuka mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC.
Mubato rezano PF munonzi muri kuitika mhirizhonga inotyisa, apo bato iri riri kuedza kusarudza vatungamiri vatsva mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Bepanaure Newsday rinoti nezuro vechidiki vebato iri vakarwisana kuHighfield, apo paiferefetwa kuti ndevapi vanhu vangavhote musarudzo dzekutsvaga vatungamiri vebato kumadistricts. Zvinonzi kunetsana kuri pakati pevanhu vanonzi vari kuzviti vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanonzi vari kutsigira amai Grace Mugabe nechikwata chiri kuzviti Generation 40. Kunetsana kwakatanga nemuvhuro. Patabata miriri weHighfield muparamende vapsychology Mazivisa vati vanga vari mumusangano. Kunewo kugeda-geda kwemeno kumanikaland, uko nhengo dzebato dzakarwisanawo mukupera kwesvondo. Nhengo dzebato iri dziri kunetsanawo zvinotyisa kumashonaland east nekumasvingo.
Nengo dzebato reMDCT 11 dzakasungwa kuHopley, Harare South nemusi wesvondo, dzinosanganisira nhengo yedare reparamende yeHarare East vaEric Murai, dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika mazana maviri emadhora pamunhu. Nhengo dzeMDC idzi dzange dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure memusangano waida kuitwa neMDC asi ukazovhiringidzwa nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanhu ava vakatyora chikamu 37 cheCriminal Law Codification and Reform Act, vachinzi vakakonzera mhirizhonga mushure mekunge vaita musangano wainge warambidzwa nemapurisa. Mapurisa anotiwo vaityira kuti paizoita mhirizhonga. Asi MDC inoti zviri kuvashamisa kuti pamhirizhonga yakaitika svondo rapera ichikonzerwa nevatsigiri veZANU PF, hapana kana mumwe chete nhengo yeZANU PF yakasungwa kusvika pari zvino. Kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu kuti tinzwe zvizere.
Nhasi masikati uno Magistrate wepambare, Magistrate Court, ati iye mumwe nemumwe wevasungwa achazenga achibhadhariswa mari yechibatiso kana muchirungu anoiti bail inoita iyo $200, zvichireva kuti pavanhu vose vakasungwa vanga vari muusungwa tinofanirwa kunge tichiunganidza mari inoita iyo $3,400. Iyi inova mari yakawandisa zvikuru. Tinoona zvekuti bail yanzi iyo $200 pamunhu mumwe nemumwe imari yakawandisa, tichiona kuti kanyaya yakatsva akandege nhando, kanyaya yakasina kutombogara kaitwa. Saka ndisingadi hangu kusoropodza vematare, asi handikwanisi kuti ndione kuti mari yataurwa iyi kuti ndizichibhadhare imari inganzi yange itwa zviri pachena. Panenge pane kamwe kaplani karipo kokuda kurwadzisa, kokuda kuti home dzedu dziuve dzinogozherwa nokutsvaga mari yakadai.
Tichitarisawo vamwe vechidiki vebato renyu vakarohwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuti mukatudze kuti utano hwavo hwakamira sei pari zvino.
Pane vakomana vatatu vakapondwa nematags eZANU-PF nezuro sokutaura kwatakaita. Vaviri vacho vakaongororwa nana chiremba vakarapiwa vakanzi vadzokera havo kumba. Asi pane munina wedu Rhino Mashaya anova ndiye organizing secretary weHarare province uyo anenge akakuvara zvakaipisisa ndiye ane mazino mana akabiswa akabva apondwa uyezve imwe mbabvu yake yakatyorwa ndiye wandanzwa kuti makusena anopa ndamboda kuti ndinzwe kuti vakamira sei vakomana ava vanga vachitangangoitwa operation angangoitwa surgery kuti vaone kuti vamugadzirisa here mbabvu yake iyoyo yakatyorwa. Asi ndinofara hangu kuti vaviri vabudiswa.
Mutauri wemDCT vaobert kutu vari parunare muHarare.
Mumwe murume wekwaJuru Growth Point mudunhu reGoromonzi North vamoenda mbera vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishandisa mashoko anonyadzisa. Vambera ava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, vanove zvakare kanzura weWard 9 uye vari nhengo yeMDCT mudunhu iri, vanga vachifanirwa kumiswa pamberi pedare reMagistrate kwamurehwa nhasi. Asi muchuchisi anonzi ati haakwanise kuenderera mberi nenyaya iyi asina gwaro rekuchuchisa kana kuti certificate of prosecution, izvo zvinonzi zvazoita kuti dare ripe vambera masamanisi ekuti vadzoke zvakare kudare musi wa26 mwedzi uno. Gweta riri kumirira vambera vaKennedy Masie veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vambera vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 33 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Gatinzwei hurukuro yataita navamasiye pamusoro penyaya iyi.
Vakasungwa nezuro vachinzi vakatuka mutungamiri wenyika ende vakaiswa kulaw and order yekumurewa police station. Saka nezuro vakabva vanzi takumbo kuchengetai tichinzi nhasi tiri kuenda kucourt. Saka ndiyo mamiri angaita nyaya yacho.
Saka nhasi pamapinda kudare nyaya yaifamba sei mudare?
Zvamunoziva yavangochega nayo inonzi section 33 yeyatinoti criminal code, yekuti unokwanisa kusungirwa kana wakafungwawo zvaunenge wafunga pamusoro pomutungamiri wenyika zvingave zvakarerekera kupi. Saka ndo chikamu chavanga vachisungwa nacho izvozvo. Saka patapinda nhasi mukoti, tatambotopinda mukoti macho, prosecutor abva atiwo haakwanisi kuti atonge nyaya iyi because kuti atonge nyaya iyi anenge achidawo certificate zvinobva kuna attorney general richimupa masimba ekutonga. Saka zvichireva kuti nyaya iyi yakaunzwa kumatare zvinonzi prematurely and tatanzi tichazopuwa masummons ekuti azopinda mukoti. Of which atopuwa masummons anzi tozodzokera mukoti musi wa26 wemwedzi unowa.
Mashoko api akataurwa nemurume uyu aita kuti asungwe?
Mashoko acho akataurwa anongoenda nenyaya yekuti aikomendawo achinzi uku kupomerwa uku of which ari kuramba kuti mashoko yayo akataura because ari kuti vanhu vacho vakanomuripotera vanhu vanova masoja anogara munzvimbo yaanogara vanomuonawo senge yatingati threat kumafungirawo ematongero enyika. Saka ari kunzi akatuka mutungamiri nemashoko anotinyadzirei zvekuti handingakwanisi kutaura parunari pano, but akazonzi akazoendera mberi achikomendawo achiti anoshaya kuti sei vanhu veZANU-PF vakaonda nokuti vakavhotera mutungamiri achifungidzira kuti maybe zvinhu zvichanaka. Saka aikukomendawo achinzi ari kutaurawo kuti vanhu veZANU-PF havasi kuchinjawo panyaya yeutano hwavo vauramba vachingoonda nenzara sinangu havo vakafara vachivhotera mutungamiri.
Vanga vari gweta riri kumirira vamoenda mbera vaKennedy Masie veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Veruzhinji munyika pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti maitiro emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe anoratidza pachena kuti vave kuda chigaro chepamusorosoro. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vanoti zvaitwa namai Mugabe kubva pavakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika gore rapfuura zvinoratidza pfungwa dzavo uye zvinoratidza sokunge murume wavo vaRobert Mugabe ndivo vari kuvapa makomborero okuita zvinhu pamadiro ajojina munyika. Kunyange hazvo vasiri muhurumende, amai Mugabe vanoita sivave muhurumende uye makurukota ehurumende avi kutovatevera pese pavanenge vari. Mumwe mugari wemuHarare vaFrederick Tongai vanoti vanoona sokunge vaMugabe vakura uye vave kugadzirira kuti mudzimai wavo achibata matu.
Sikuona kwangu muna ninga akaita zvidzidzo kubva kune murume wake mbozi murume wake sekutonga anotonga chaivo. Saka vanogononga vadzidza zvidzidzo sevanhu vanogara vese. But nokuda kwekuti munhu ane anotaura zvinhu zvaanotaura anoita chiki kana hasha pane dzimwe nguva paanotaura zvimwe zvinhu zvekuti hapana kutaura izvozvo. But kutonga vanokwanisa kunga vanotonga zvavo vaine maadvisors ende ndozvotoitika vari kutotonga ndivo.
Asi bumbiro remutemo yenyika rivhumidze vaMugabe kupa munhu matomu. Asi vamwewo vakaita sanenyashamo yokuchitungwiza vanoti amai Mugabe munhu asina udzamu kana chiremerera chokuti vanganzi vangatungamira nyika.
Matauriro ava avanoita haana chiremera sezvaimboita vatsingati vaiva mutevedzeri wenyika Comrade Joyce Mujuru. Uyezve amai mukutaura kwavo ivo vanotaura mashoko vachichallenja avo vanenge vakavateerera, nokuti kana munhu uchitaura mashoko ane kurudziro ane ungwaru unoona nekuombera kwevanhu, asi nyange pasi panoita amai misangano yavo haone kana mumwe chete anenge achiombera.
Kana mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapesairo hanya vanoti amai Mugabe vaita mutete panyaya dzekutunga ngamira nyika.
Nhoroondo yavo mupolitics idiki munhu aita mutete mupolitics zeZimbabwe nemupolitics dzezano. Mai Mugabe vanoremekedzwa nevanhu ende zvinhu zvavanofanira kutoziva vakanyatsa kuita sobo vakadzikama kuti vanoremekedzwa nevanhu. Kana nesu tinototi Mai Mugabe nekuti mukadzi wa Mugabe kuti vakamira apo vakati grace tinobvunza kuti ndiwani, kana vanhu vomuzano vanobvunza kuti ndiwani.
Vanotiwa Mai Mugabe munhu asina chiremerera kana vakaenzaniswa nevamwe vakambotungamira madzimai mubato iri vakaita samai Joyce Mujuru, amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nevaimbova mudzimai wemutungamiriri wenyika Mushakabvu amai Salim Mugabe.
Kwozouyaiwo mai Salim Mugabe hangasi mukadzi wekutamba kana nhasi vanhu vane respect vakashaika vanhu vakachema. Kana isuwo tichikura tinozva kune mukadzi waMugabe ano vanga vasingaiti zvinoitwana vai Mugabe havana mukanwa mukanwa mava makatambira chidembo. Hatina kumbunzwa mai Salim Mugabe achida unofanira kuva nechiremera kana uri mukadzi womutungamiriri wenyika. Zvokufamba uchituka vanhu izvi unofumuka ende vanhu vanokutukawo. Salim Mugabe anga ari an amazing woman.
Asi vachitaura pamusangano wekuongorora zviri kuitwa namai Mugabe kuti zvinomborevei wakarongwa neSouthern African Political Economy Series nengo yeNational Assembly yeMDC inotungamirwa navavoshi mwenxuve amai Priscilla Misahera Mwemushonga, vakati zviri pachena kuti amai Mugabe vatove pachigaro chamambo uye ivo nemurimo wavo ndivo chete vanoziva zviri kuitika. Amai Mushonga vakati vaMugabe havazikani marongero avo zvekuti kana vari mubato ravo chaivo havazivi zvavanoronga uye amai Mugabe vanogona kutopinda pachigaro zvisinei nezviri kutaurwa nevanhu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro cheGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti munhu wese muZimbabwe zvikuru sei avo vane zvigaro mumapato ezvematongerwo enyika vanogona kutora chigaro chekutungamira nyika.
Pakutaura kwenyu mukati vanokodzera here kuti vave purezidhendi? Ndinenge ndava kudavidza ndichinyepa nokuti ivo havana kumboti vanoda kuita chipurezidhendi. Dai vanga vakati ndoda kuita purezidhendi ndaigona kuzotaura kuti vanogona kuita munhu wese anogona kungoita purezidhendi, zvichibva nokuti watenderwa here nebato rake kuti aite nemutemo unotaurisirwa mubato rake. Ndo maonero andozviita.
Vanoenderera mberi vachiti mabasa ari kuitwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika akaita sekuchengeta nherera kuchikoro chavo chekumazowe ndezvimwe zvinoitawo kuti vaonekwe semutungamiriri akanaka.
Saka utungamiriri hwavo hunotitaridza kuti vanochiedza pavari ipapo. Hapana kumboshata vanenge vachitungamirira vachitaridza vanhu kuti tarirai ndinoita zvakati, tarirai ndobetsera nherera, tarisai zvandinoita kuti tiindirane nezvinoenderanei nechirongwa cheempowerment kana chezimu asset chamunonzwa ichi. Saka izvozvo zvinovapa kuti vanokodzera kutungamirira so panzvimbo yavari pari zvino, asi kwete kuti tikati vakadaro tovatiti saka vanoda utungamiriri hwapamusoro hwenyika tingange tamanyisa.
Mazuva ano amai Mugabe vari kufamba nenyika yose vachiita misangano pamwe nekugovera vanhu zvinhu zvekurimisa zvakaita sematractor nembeu izvo zvakatengwa nehurumende nemari yechikwereti yakabva kuBrazil pasi pechirongwa cheFood for Africa program. Kunyange hazvo amai Mugabe vachionekwa semunhu akabudirira munyaya dzekurima nekupfuya mombe dzemukaka nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi dzinoti chokwadi chiripo ndechekuti amai ava nemurume wavo vakapamba mombe nemapurazi evachena pasina kana peni ravakabvisa. Mapurazi aya anosanganisa Gushungo Dairies, Iron Mask, Cigaro Farm, Webwood, Lovedale neBrassville kumazowe, Kotwo Highfield, Cressidale, Tangatara, Clifford neJohn Ogot Farm kuNorton, Gwina Farm kuBanget, pamwe neGushungo Estates kuDawendale. Amai Mugabe nemurume wavo vane mapurazi gumi nemana ane mahekta anodarika zviuru gumi nezvitanhatu. Mapurazi ose aya akabvutirwa varimi vechichena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Musoja wemukata ari kushanda nemubatanidzwa wemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia muYemen aurayiwa. Nepfenyuro yehurumende yemukata inoti musoja uyu ndi Mohamed Hafmed Suleiman. Hazvisati zvaburitswa kuti chii chakonzeresa kufa kwake.
Zvipanga mazano zveUnited Nations munyaya dzekodzero dzevanhu zvirikurudzira Iran kuti isatyisidzire vatori venhau panguva iyo nyika iyi yakatarisana nekuita sarudzo gore rinouya. United Nations High Commissioner for Human Rights, bazi reUnited Nations Commission for Human Rights rati Iran inofanira kumisa kusunga kwairi kuita pamwe nekushungurudza vatori venhau. Sangano iri rinotiwo Iran inofanirawo kuona kuti yapamukana wekuti vanhu vataure zvavanoda mukugadzirira sarudzo.
Nemugovera rimwe sangano riri muUnited Kingdom rinonzi Creating Better Futures Out of Africa richange rine chirongwa chekutsvaga mari kuti ribhadhare mari dzechikoro dzevana vanotambudzika kuZimbabwe. Pari zvino sangano iri riri kupa rubatsiro rwemari yechikoro kuvana 135 vari kumaruwa uye kupa chikafu zuva roga roga kuvana chiuru. Pachirongwa ichi vanhu vachange vachitenga zvekudya, zvekunwa, zvivezwa nezvimwe vachitsvaga mari yekuendesa kuZimbabwe uko vari kushanda nemasangano akaita seMarotary Clubs nemamwe mukusimudza vana veZimbabwe kubva mukutambudzika kuburikidza nedzidzo. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro naamai Dorothy Dix vanova ndivo vakatanga sangano iri kuti tinzwe zvizere pamusoro pechirongwa chavo nebasa ravo.
Chirongwa chedu ndechekuti vanhu vaungane vachifara vari vese vachionawo henyu hwevana huri kuchinjwa nemukanda wekuti vanenge vachikwanisa kuenda kuchikoro, and then tichizokwanisawo kutengesa zvivezwa nezvinhu zvakagadzirwa kuAfrica for vanhu vanouya kuti tikwanise kureza mari yekuti tibatsire vamwe vana vakawanda.
Mune vana vangani vari kuenda kuchikoro uye zvirongwa zvenyu zvinofamba sei nezvimwe zvamuri kuita kuZimbabwe?
Tine charity yedu inonzi Creating Better Futures. Takaitanga muna 2011 neshamwari dzedu dzekuchurch kwedu kuWedding Family Church kuno kuUK. Takatanga tichida kubatsira kuti vana vanenge vasina rubatsiro, vasina vanovachengeta, vakafirwa nevabereki vakwanise kunge vachiwana mukana wekuenda kuchikoro. Patakatanga taingodawo kupa vamwe vana mukana uyu nekuti mini pache zvangu ndakapiwawo mukana wekuwana mascholarship maviri akandibatsira kubva kuZimbabwe ndichinogara kuNorway ndibva ndazoya kunoku kuUK. Saka nekuti taingoona kuti Mwari vakanga atikomborerawo isu semhuri yedu, takati tiroda kupawo something chekupawo vamwe vanotambura vanoshaya vasina anovabatsira. Since patakatanga tine vana 135 now vatabatsira kuenda kuchikoro, tichivapawo maschool uniforms nemabhuku, tichivasapotawo kana paine vanenge vachirwara, vanenge vachida rubatsiro rwemedical care tinovabatsira as well. Svondo rega rega, zuva rega rega, tinofidha vana muzvikoro mavo, tinovapa porridge nemaheu. Pari zvino tine vana 1000 vatiri kukwanisa kuisa pafeeding program. Saka sekuzva kwamunoitawo kuzimbabwe kune media awanda yevanhu vari kuda rubatsiro saka tinoita masangano senge atrikuita musi wesaturday kuti tikwanise kubatsira vamwewo vana vakawanda kuti vawane mukana wekuenda kuchikoro
Saka zuva resaturday iri richafamba sei remugovera
kana vakaenda pawebsite yedu www.creatingbetterfutures.org.uk vanokwanisa kuona mafambiro acho urongwa wemusi wesaturday pavanosvika tine tiri pahilton hotel iri kuno kureading kuuk pavanosvika vachaona vamwewo vari kuya kunosapota isusu vachiwanawo mukana wekutaura nevanhu vari muno Reading kwete mazimbabweans chete asi even vamwe vasiri mazimbabweans vakarorawo mazimbabweans kana kuti vamwe vekumachechi zvakasiyana vanobatsira vana vekuafrica tinenge tiinewo chikafu tinenge tiinewo mimhanzi tinenge tiinewo vane zvavanokonawo zvekuafrica vane zvavanogadzirawo zvekuafrica tinenge tichingounganidza vanhu kuti vazive zvinhu zvakawanda zvakanaka zviri kuitwa nevanhu vekuafrica because dzimwe nguva vanhu vakawanda pavanofunga kuti africa vanofunga nhamo chete nekutambudzika asi isusu tiri kudawo kuti tinge tichipemberera zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevamwe vedu vekuzimbabwe
avo vanga vari amai Dorothy Dix CEO vecreating better futures out of africa vachitaura vari parunare vari muguta reReading muUnited Kingdom naSandra Nyaira weStudio 7 Mumwe mudzimai anoita zvemitambo kuUganda N. Kansime ari kutarisirwa munyika mangwana umu achange achiita mitambo kuSeven Arts Theatre nemugovera. Mumwe vari kuronga mutambo uyu vatonderai maita vekambani yeExtra Time Entertainment vanoti pari zvino matikiti emutambo uyu atopera uye vari kufarira mutambo uyu zvakanyanya madzimai nevanasikana. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro navamaita kuti tinzwe zvizere.
Mwanasikana uyu anoitwa iye N. Kansime ndewe kuUganda anosvika mangwana Thursday 12 November achaita mutambo wake wecomedy musi weSaturday 14 November kuSeven Arts Theatre.
Pari zvino zvakamira sei tichitarisa maomero akaita zvinhu munyika vanhu vari kutenga here matikiti uyezve matikiti aya ari kuita mari?
Matikiti anga ari kuita $20 to $30 asi matikiti apera vanhu vatenga matikiti vanhu vasapota chirongwa chataita checomedy yevatenga matikiti ende vanhu vari kufara chaizvo kuti mwanasikana ari kuuya kuzoita comedy nokuti muno muzimbabwe vanasikana vanoita comedy vachiri vashoma ende havasati vanyatsobuda kuti kuita comedy full time saka vada kuona mwanasikana uyu akazvipira kuita comedy full time.
Mungati imi ndianani vanga vari kunyanyotenga matikiti aya? Tanzwa muchiti imi madzimai vakawanda ndo vari kutsigira chirongwa ichi, nyatsotsanangurai kuti zviri kufamba sei?
Pachokwadi chokwadi voruzhinji vatenga matikiti aya madzimai nevanasikana ndo vatenga matikiti vakawanda vacho. Ehe, kune vana baba nevarume vanga vachitenga asi ruzhinji madzimai vanga vachitenga matikiti.
Takatarisazve nyaya idzodzi dzecomedy, imi mungati chii chiri kunyanyoitwa naAna Kansime chiri kuita kuti awanikwe iye achifarirwa pasi rose takanyanyotarisazve neimomo muZimbabwe?
Takatarisa mavhidhiyo aanoita N. Anoita mavhidhiyo eupenyu chaiwo chaiwo. Anoita mavhidhiyo anoita kuti vanhu vange vachitarisa kuti izvi zvinhu izvi zviri kubuda apa, izvi zvinhu zvakamboitika muupenyu hwangu. Anobatabata tunhu twakasiyana siyana kweupenyu, from marelationship, anobatabata zvechikoro, anobatabata zveurwere, anobatabata zvakasiyana siyana zveupenyu. Saka zvimaonera andoira ndeyekuti inini vanhu pavanoona mavhidhiyo acho aya vanobva vativo asi zvakamboitika kwandiri, saka izvi zvanga zvichiitika muupenyu hwangu izvi, o izvi zvakamboitika kune munhu wandoziva. Saka ndosaka muchiona kuti anobatabata maissues anobata vanhu mukurarama kwavo.
Avo vanga vari vatonderai maita vekambani yeExtra Time Entertainment vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu che Live Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318. Zvinodzokorora zvakare namba iyi 001-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguwe ya tunaverenga tsamba mbosha zenyu pamwe nema text message ama tumira.
Ye kutanga inoti mnufara ere Mr. Kandemiri na Mr. Zulu zitandino itu kwa first farai Moyana. Ndiri kukwa Zulu Natal ku South Africa ndino kwa zao muri ye kwa Moyana matanzike kuchipinge.
Mwimwe mnyora anoti ndinonzi Lawrence Zamuka anoti vakomana ndotenda nekutipa latest news rambai makadaro. Kuno takuvara ne propaganda uye makuwa. Demoreserei Tyson, Obey, Elijah, navose vandakadzidza navo 2014 pakafunde.
Mumwano ti blessing na jonga basa munogona vakomana rambai makadaro kwapisa kuno ku South Africa. Mundifarisirewo vose vakadzidza pa Ak Munaka High School ndatenda. Munyori ana kuti pasita rake.
Mumwano ti makadi vashamarari ve Studio 7. Rova ibasa sebasa kuno kujoza South Africa tanzwa ne rate ye rand ya dakwa. Ndokumbira mundi kwa zisire mudiwa wangu amai Matilda Jou. Siringwani kumberengwa mpanga mpanda shango school. Ndichiti kuvimbika kuzvibata ndo mushonga wekurapa AIDS. Ndatenda ndini baba Matilda Rutendo Jou Mkwara.
Mashoko akasimba kubva kuna baba Matilda. Rega itiende kune imwe tsamba inoti jonga na blessing basa sebasa wakomana murugo na basa. Hapana vangatudze chokwadi kunze kwenyu. Tatambura muZimbabwe ndini tondirai muchenje kwa chienda mbuya kwa Rusape uko.
Aiva vateereri nguva yedu ndo yaita shanje semazuva ose asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu ku Studio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pa Studio 7.
Kwazisanai hamanisha mwari pano pa Studio 7, email yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp atumirai ku namba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona.
Gani records. What to them? You know when it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's around our time, they call me Dance Our Father. Yeah, me now.
Ba, 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 ba.
You know this is kid.
Ba, 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 ba.
All them records are
ba, 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 ba.
Real.
Do I ban on the rap score?
We are badder than them shins of man up and them. Yo, we are under body game.
We are the fire, who's a sare, who's a yare, as if a tare.
Na koka mbopa ya pamakati kubva kuna Shinzomana na Killer T. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Mhirizhonga inotyisa yoputika muzano PF apo bato iri riri kuedza kusarudza vatungamiri vatsva matunha akasiyana-siyana emunyika.
Nhengo dzeMDCT 11 dzinoburitswa muusungwa mushure mekubvisiswa mari yechibatiso.
Mumwe murume anosungwa kuGoromonzi North achinzi akatuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.